kushanya kwavaraisu kukuruku ya panguai pasuri norisi na kugazikana nekuda kwe hondo iri pakati Russia ne Ukraine. Irani iri kupomerwa mhosva yekubatsira Russia nendege dzehondo dzemhando yemadrones uko Zimbabwe iyo inoti haisi kutora divi panyaya iyi ichinzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotsigira Russia muhondo iyi. Irani nezimbabwe dzine vatungamiriri vakatemerwa zvirango neamerica nedzimwe nyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo asi vachitaura mushure mekunyorerana zvibvumirano gumi nezviviri mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vati vakavatemera zvirango havafari kuona vachibatana zvavaratidza nhasi.
I talk to each other. The authors of these sanctions will not want us to talk to each other, but because we are both victims,
zvakakoshera kuti isu vananyakukuvadzwa nezvirango zvenyika dzekumadokero titaurirane. Vakaisa zvirango izvi zvavadi kuti titaurirane, asi nekuda kuti tese tiri mavictims zvakakoshera kuti tivaratidze kuti tese takabatana.
Vatiwo vanoda kudzidza kubva kuIran kuti zvisinei nezvirango izvi vangaramba sei vachisimudzira upfumi hwenyika. Vachitaura nechirudzi chenyika yavo, mutungamiri weIran vaIbrahim Raisi vatiwo chinangwa cheukama hwavo ndechekubvisa zvirango zvakaiswa nevavengi, kudzosera shure budiriro yenyika mbiri idzi pamwe nekushandisa umisha wechimanje-manje kusimudzira budiriro. Vatiwo vanoda kuona zvibvumirano zvaitwa nhasi izvi zvichibudirira, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye munyaya dzebudiriro vajoi mabhenge vati kushanyirwa kwezimbabwe neIran hakuna chakunochinja muupenyu hwevana vezimbabwe, vachiti ukama uhwu hwava nemakore huripo kubvira Mushakabvu Robert Mugabe vachiri kutonga.
Hurumende iripo yava Munangagwa haina donzvo kana kuti polisi yekuti ingange iri yaisimbiswa nava Mugabe yainzi Look East Policy. Polisi iyoyo handiyo iri kusevenzeswa nava Munangagwa. Vamunangagwa vari kuti Zimbabwe is open for business, saka vanofanira kuti vatambe vakachenjera nekuti bhizimusi racho ravanoda havafaniri kuzonyanya kurerekera kune dzimwe nyika dzinogona kunge dzichionekwa sekuti dzine divi radzakarerekera. Kunyanyanya panguva ino hondo yekuukraine iri kuonekwa sekuti ihondo iri kunyanya kusundwa navaputin, saka vese vanenge vachizenge vachiita ushamwari navaputin zvakafanana naiyo Iran izvi vozoita ushamwariwo nedzimwe nyika dzemuafrica vanogona kusorera nyika idzodzi kudzipinza muna taisireva.
Nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma vati tarisiro ndeyekuti kushanyawo kukunzo nyaya dzekutenga nekutengeserana.
Tarisiro yevana vezimbabwe ndeyekuti kushanya uku pabudewo nyaya dzekutenga nekutengeserana, iyo yatinoti trade pachirungu, kuvhurwa kwemakambani kana kufamba kwemari iyo yatinoti investment, uye budiriro kune zvinhu zvinoshuwirwa neruzhinji zvakaita sekubatana kugadzira magetsi kana kupa mikana kwemabhizimusi kuti vatengese kunyika yeIran yatinoti export facilitation neaccess to market, nekukopawo zvakanaka zvinoitwa nehurumende yeIran kuzvizvarwa zvayo.
Mumwe mutsigiri webato rezanupf anga ari kuairport Gift Machando angabva kuchitungidza atiwo kudyidzana nedzimwe nyika sezviri kuitwa navamunangagwa kwakakosha.
Pane mabasa akawanda kunokudyidzana kwezvimwe nyika kwezimbabwe nedzimwe nyika, kunoudzwawo mabasa, kunoudzwawo ushamwari, kunoudzwawo tsika dzeikoko, tichiona kuti tsika dzeikoko dzakamirawo senedziri kuno.
Varaisi vashanyirawo Kenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.